Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishipete nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe chilela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo, mbudzi 21, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe yopinda muzuva retatu pasina munhu afa nechirwere cheCovid-19.
Ngaticherechedzei titarise rwendo runenge rwakafamba utungamiriri hwedu kusvika panoperera mweya yavo kuti varume ava vari kubveka uye nyika yapapi.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa odzoka kubva kuBotswana vachitarisirwa kuradzika gamba renyika vaSimon Kaya Moyo kuNational Heroes Acre mangwana.
Nyaya yekuregista yagara ine kusungana mukati vechidiki emuno muBulawayo varipo vakatombosungwa ruiri rutatu vanosanganisira Kelvin, Organizing Secretary weYouth yemuno muBulawayo, MDC Alliance.
VMDC Alliance vochema-chema kuti mapurisa ari kuvakanganisa kuti vanyorese vatsigiri vavo kuvhota. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti hapana munhu akafa nechirwere cheCovid-19, zvichireva kuti vafa nechirwere ichi vachiri zviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe, kana kuti 4,699. Mumazuva matatu adarika hapana munhu afa nechirwere ichi. Vanhu makumi maviri nevatatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro, uye pavanhu ava pane vana vechikoro vasere kubva kumasvingo, vaviri kubva kuBulawayo. Izvi zvasiya vabatwa nechirwere cheCovid-19 kubva zvachatanga kupararira vave zana rezviuru nemakumi matatu nezvitatu zvine mazana matanhatu nemakumi matatu nemasere, kana kuti 133,638. Vanhu vabayiwa nhomba yeCovid-19 kekutanga vave mamiriyoni matatu nezviuru mazana matanhatu nemakumi mashanu nemazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nematanhatu, kana kuti 3,658,966. Vanhu vabayiwa nhomba kaviri sezvinokurudzirwa vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana manomwe nemakumi mana nemana zvine zana nemakumi mapfumbamwe nemaviri, kana kuti 2,744,192. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba, kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana, kuti inyatsoshanda zvakanaka. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti hurumende yavo iri mubishi kuvaka malibrary nekuisa makombiyuta muzvikoro zvose zveruzhinji kubva kumaprimary kusvika kumayunivhesiti senzira yekupa vana ramangwana rakajeka. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
VaMnangagwa vakataura mashoko aya nezuro manheru pagungano rekucherechedza zuva revechidiki World Children's Day, uye makore makumi manomwe nemashanu esangano reUnited Nations Children Fund, kana kuti UNICEF, kubva parakaumbwa muguta rekasane muBotswana. VaMnangagwa vakaudza gungano iri kuti hurumende yeZimbabwe izva iri kuita zvose zvainogona kuti ipe vechidiki mikana yekuti vagove neramangwana rakajeka.
Tinoona zvakakodzera zvikuru kuti zvinoshuvirwa nevechidiki zviiswe mumitemo yenyika uye zvoonekwe zvichiitika. Pasi pehurumende itsva muZimbabwe tinoona zvakakodzera kuti zvikoro zveruzhinji zvive nemakombiyuta nemaraibhurari.
Zwa iri laka pembelele kwa mbotswana mshure mkwenge mtunga miru kwa mbotswana ava mkwezi masisi avakado mwane Yusef Semungwa watunga miru wachabati la kutuagira rubatiro vana bilioni mweche tena mamilioni zuru mazana masereka na kutu 1.8 bilioni pasirose vakuka vamunangagwa vahakainde ichilema viku Zambia pamweche tena vahei jenko puwe kuna mibia vamasisi vakabata nane sanga lore UNICEF wakakuka wana makumimana ni vashanu kufakunyika natu izi kutikuitwe muonela pamwe chumache mzukuru mkuswa ganzira zingapa vechidiki varukucha membe kwa Afrika ramangwa na raka jeka vamunangagwa vatuwa urumende yavo irukupa vechidiki mekana yaka siyana siyana ingava rada misa kana wapeza chikoro.
Chakaita ma innovation hubs muzvikoro zvose zvedzidzo yepamusoro kuitira kuti anenge akwanisa kuuya nepfungwa yekugadzira zvikwanisiro zvinodiwa muupenyu hwedu. Anopiwa mari kuti agadzire zvaanenge achida obva anovhura kambani nemari yaanopiwa kuburikidza nechirongwa chemainnovation hubs.
Asi mutungamiri werimwe sangano revadzidzisi reprogressive teachers union of Zimbabwe kana kuti PTUZ Dr. Takawafira Joe vaudza Studio 7 parunare kuti urongwa hurumende ushandise zvo zvikoro zvisina magetsi.
85% yemaprimary schools hainawo magetsi, 65% dzekumasecondary school hadzinawo emagwinya okuti angalaitika. Saka tisati tataura zvemakombiyuta angazoita malibrary, tinofanira kutanga tatarisa zvekuti tine magwinya here ekuti abatidze makombiyuta.
Mukomana ari kuita form 5 paNyati High School ngosinati Nyati uyainga akatungamira chikwanda cheZimbabwe akaudza gungano iri kuti nyika ichine rwendo rurefu pakusimudzira vechidiki. Nyati uya akatanga chirongwa chekugadzira mabanga zaJesus kumusha kwake kuVictoria Falls akati kushanduka kwemabiriro ekunze kuri kutadzisa vana vazhinji kuti vaende kuchikoro. Gwaro rakaburitswa nesangano reUNICEF gore rakapera rakaratidza kuti kune vechidiki vanosvika mamiriyoni mana nezviuru makumi masere kana kuti 4.8 million vari muurombo unotyisa muZimbabwe, izvo zvinoita kuti vasava nemikana yekuti vabudirire. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa avo vadzoka munyika nhasi varikutarisirwa mangwana kutungamira muurongwa hwekuradzikwa kwegamba renyika vasimon Kayamoyo kumarinda eHeroes Acre. Vamoyo vaive mutauriri webato rezanupf uye vakambova gurukota rezvekuburitswa kwemashoko. Vakashaya nechirwere chegomarara nemusi wesvondo wadarika. Vamoyo vakanonoka kuradzikwa sezvo vaMnangagwa vakakumbira mhuri yavo kuti vavamirire vatange vadzoka kubva kuBotswana. Mutumbi wavamoyo uri ku One Commando Barracks muHarare uye uri kutarisirwa kubvako uchienda kunoradzikwa. Mhuri yavamoyo nhasi yaendawo kumarinda eHeroes Acre kunoona pavacharadzikwa. Urongwa hwekuradzikwa kwavo uri kutarisirwa kutanga nenguva dza9:30 mangwanani. Mukuzeya nezverufu urwu, Tabata mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muzanu PF vakatafadzwa mugwadi avo vange vachishanda navamoyo.
Tinoziva kuti vaSimon Kayamoyo yaiva mbambi murwi mukuru munyaya dzezvekurwira kworusununguko yenyika yeZimbabwe. Ruzhinji rungada kuuya kunzvimbo yeNational Yosieka kuparire mekedzo rwokupedzisira. Tinozvitenda izvozvo ende tinoziva kuti ruzhinji rwuri kuda. Tinonzwa vechidiki vari kutifonera navakuru navamwe vari kubva kumaruva vachibvunza kuti mutauriri wedu achavigwa rini. Tinoda kunge tiripo, asi isusu hatina zvatinokwanisa kutaura seDepartment of Information.
Nechikonzero chei?
Nekuda kwekuti zvizhinji zvinoziviswa kuvakuru sokuziva kwamuri kuita kuti munguva ino inguva yeCOVID-19 naizvozvo maactivities edu nemaprograms ose nemagungano ose anofanira kunge achitaridza achiratidza kutevedzera tsika nemitemo yakatarwa. Asi kune vechidiki vakateerera musi ucharadzikwa vacomrade SK Moyo nomusi wemuvhuro. Ngaticherechedzei titarise rwendo runenge rwakafamba utungamiriri hwedu kusvika panoperera mweya yavo kuti varume ava vari kubvepi uye nyika iyi yapapi zvekare vari kuindepi. Nyika iyi kuuya kwayakaita yakauya sei? Sei varume ava vachiramba vakazvipira kushandira nyika yavo. Isu tichazvigona here sevechidiki kuzvipira kwakaita seuku, kuda nyika yedu kwakaita seuku, kwekuti tisike pakuti hatifi takaneta kana kupera simba tichishandira nyika yedu sezviri kuita vakuru ava.
Asika vamwe vanoti pane zvakawanda zvisiri kufamba zvakanaka zvinozovaudza moyo.
Tinofanira kuti ticherechedze kuti hongu tingava hedu nezvitutsungo zvatinazvo, hongu tingava hedu netarisiro dzakakura kwazvo, asi ngatitendei patasvika nokuti haisi nhando kupasvika. Ibasa guru rinenge richiitwa navatungamiri. Ngatiteedzerei mutsoka dzavatungamiri tichiteedzera gwara romusangano. Gwara rokuvaka nyika ravanofamba naro ngatidzidzei kubva pamuonde vachiri vapenyu.
Mukuru mubazi rezvekuburutswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vari parunare muHarare. Zimbabwe Electoral Commission iri kutarisirwa kutanga musi wa 6 zvita urongwa hwekupinda muvanhu ichivanyoresa kuti vavote musarudzo dza 2023. Bato guru rinopikisa reMDC Alliance rinoti riri kuda kutsvaga mavhoti mamiriyoni matanhatu zvikuru kumaruva, uko mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vari kutsvaga rutsigiro kubhinga. Vakafanobata chigaro chemutauriri webato rezanu PF vaMike Bima vakaudzawo Studio 7 kuti chinangwa chavo ndechekuti vatsigiri vavo mamiriyoni mashanu vanyorese kuvhota. Asi veMDC Alliance vari kupomera mapurisa mhosva yekuvhiringidza urongwa hwavo hwekunyoresa vanhu kuvhota. MDC Alliance inotiwo iri kurambidzwa kuita misangano yayo, uye vatsigiri vayo vatanhatu vasungwa kuEpworth muHarare nhasi vachiita musangano. Atina kukwanisa kubata gurukotare zvemukati menyika vakazembeka zembe sezvo vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo. VMDC Alliance vanotiwo havana chivimbo neZEC. Asi sachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba vakaudzawo Studio 7 kuti pane vamwe vanongoda kusvibisa zita reZEC nepamwe painenge isina kana kukanganisa. Vanoti vakazvipira kuita sarudzo dzakachena. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriri weMDC Alliance budunhu reBulawayo vaSweden Chirodza.
Nyaya yekurejista yagara ine kusungana mukati vechidiki muno muBulawayo varipo vakatombosungwa ruiri rutatu vanosanganisira Kelvin, organizing secretary weyouth yemuno muBulawayo yeMDC Alliance. Asi taona kuti mapurisa zvikonzero zvavakapa pakuvasunga zvinenge zviri zvekunyepa. Tikaonawo futi kuti yaingove nyaya yekuedza kuvatadzisa kuti vaite basa reekenge vatumwa nebato kuti vaite.
Asi zviri nyore here kuti vanhu vaende kunonyoresa kumahofisi eZEC?
ZEC kwairi kure nemama constituents kukataisa St. Peter's Pumula iri kumacheto chaiko chaiko kweguta reBulawayo. Saka munhu kuti abve ikoko nemari dzake achinosvika kufamona pedyo nefire brigade haachina kuyana kure, zvinotoda munhu akashinga. Saka izinoona kuti zvinhu zviri kuitwa maune neZEC kutadzisa vanhu kuti varegiste kuvhota. Ende mukacherechedza vanhu vakawanda vanenge vachizoregista kuvhota ndevechidiki. Saka maonero edu ndeekutoti ZEC iri kuda kukonesa vechidiki kuregista kuvhota.
Saka muri kuita sei kuti mukurire dambudziko iri?
Kurudziro yedu iri kuti vechidiki uyai, tinokupai transport, tinokupai motokari kuti muende munoregista kuvhota. Maafidaviti ZEC iri kuti inobatsira. Asi mukacherechedza nguva yadarika ZEC inge isiri kubatsira vanhu nemaafidavit. Saka nyangoti mazuva ari kuteera kwemasondo matatu, ZEC ichaenda kumaconstituents kuti zvireruke vanhu varerutsirwe panyaya yekuregista kuvhota. Asi izvi zvichiitikwa isu tinoramba chingotsutsumwa sepati.
Ko munogotsutsumwa sei zviri izvo zvamuri kuti muri kuda vachirodza?
Hazvisi zvinhu zvinotifadza sekuti hatingati isusu programu ye5 years yemakore mashanu. ZEC yoti iyo inoenda kumaconstituency kwemasondo matatu. Ndo yatinoti muchirungu too little too late. Isusu fungidziro yedu yengeri yekuti dai ZEC yaenda kumaconstituency ichinogara ikoko kwatinotenga chingwa, tinotenga hupfu, kuchivawo neofisi yeZEC yekuti munhu wese anenge ada kuregista kuvhota anenge achidini, achikwanisa kuti aregiste kuvhota. Nokuti registration kana ichitaura muchirungu inonzi a continuous process, vanofanira kuregista mazuva ese. Izvi tinoona kuti ZEC yakazvitama une kuti ikonese vanhu vakawanda. kuvota.
Sei mchidaro.
Na kuti tinoziva isusu kuti Zanu PF inoda kuti tore maconstitution nombula wayo ichiendesa kunzvimbo dzaanoziva kuti vane rutsigiro. Saka izere ati chenesi panyaya dzakadai. Pane nyaya delimitation iri kuuya yekugadzirwa kwemaconstituency inouya every 10 years.
Zvii zvamuri kuona?
Tinoona kuti maconstituents anenge magwegwe ari mudambudziko rekutoshayikwa zvachose kana paakugadziriswa maconstituents matsva. Sekuti vanhu vakaregister kuvota kumagwegwe vashoma shoma stereke. Kune vanhu vanoda ndongo vanosvika 15,000 vanodikanwa i22,000. Zvatingangoti minimum inodikanwa per constituency i22,000, maximum inodikanwa i27,000. Asi magwegwe inowanikwa iyo ine 15,000 vanhu, ichireva kuti basa riripo. Saka tiri kukurudzira vatsigiri vedu kuti please tora nai nguva iyoyi muregister vamunokwanisa kuti muregister.
Mutauriri weMDC Alliance kudondo reBulawayo waSweden Chirodza vari parunare kuBulawayo. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatungamiri vemauto muSudan vanoti vatenderana neveruzhinji vange vachiratidzira kuti mutungamiri wehurumende ainge apidigurwa nemauto aya vaAbdalla Hamdok vadzoserwe pachigaro. Izvi zvaitwa mushure mekuratidzira kwakasimba kwanga kuchiitwa nevanhu munyika iyi uye kupindirawo kweUnited Nations neAmerica. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, gurukota runa nezvemukati meAmerica amai Deb Haaland vanoti mazita ose anonyomba kana kushora mamwe marudzi muAmerica achabviswa mumagwaro uye pane zvivakwa zvopiwa mazita matsva. Amai Haaland ndivo munhu wekutanga werudzi wevakatanga kugara muAmerica kana kuti manative Americans kuva nhengo yedare remakurukota muAmerica. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Gove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, 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 mhuri yeZimbabwe, ndinomukamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chatinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Gove. Nhasi muchirongwa tina Mzvare Margaret Zinumwe wesangano reWALP. Tiri kuzaya nyaya yekurodzwa kwevanasikana munyika nechirongwa chinoti Early Child Marriages. Mzvare Zinumwe, ndinomukamuchirai muchirongwa, tipewo maondo renyu nezvenyaya yatinayo nhasi muchirongwa.
Isusu sesangano rinomirira kodzedza vanhukadzi nevanasikana, tinoona nyaya dzekurodzwa kwevanasikana kana kiri chini kisinda kuri ziriki nukuti kisi kusangano kwenye kito zona siyo chibaru kurora mwana sikana ndo kwa nisa vitai kisa mwili yao aisha chanya taku developa unoti juri nileba kani certain development anu fanandu wa kisika kitu inate kante ya get through the labor process.
Kurodzwa kwevanasikana kunokanganisa sei upenyu hwavo?
In future tingalidza vana vakawanda who could be potential leaders as an organization that grooms leaders, simply as some potential candidates for ourselves for the next generation. Tinoona kuti vana ava vamwe vari kudzvanyirwa kodzero dzavo dzekudzidza kana kodzero dzavo dzekuva mwana chaidzo chaidzo. Tinoona kuti kodzero yacho yekutamba yapera panguva yacho yamufanira kunge achitamba kana nguva yacho yafanira achidzidza aabhizi kurera mumwe mwana. Saka ndanoziva kuti machesi dzekuti mwana ari kurera mumwe mwana ari kuwanda zvinova izvo hazvii zvinodzera potential yemwana iyeye. Panyaya yeeconomic mwana iyeye arorwa achiri mudiki, arorwa ari mudiki kudaro zvaikonzeresa kuti upenyu hwake hwese arambe akatarira kumari yaanopiwa nemurume wake, achakwanisi kuzviriritira because anaopiwa mukana wekuchuza kuti nini kanda zvekura ndisazovei. Pamwe mwana iyeye ungane agresevin ende zvasindemazokaticha kanda dzidzi ika ndazokura ndazoitawo journalist, achakwanisi kupinda mukana yaikwanisa kutombika navamwe vana vechirume. Paunozova nhamba yevakadzi vari kutungamirira kuramba ichidzidzira because tiri kupera vachiri vadiki.
Tombobata yatinoti nechirungu age of consent
Mutemo wenyika unoti muna anofanira kusvitsa makore 16 kuitira kuti aite zvepabonde. Asi kuti aroorwe anofanira kunge asvitsa makore 18. Mungati zvinokonzeresa kusanzwisisana here kana kuti confusion nechirungu munyaya dzekurodzwa kwevanasikana?
Maonero angu ndinona zvikonzeresa confusion yakanyanya nyanya nekuti nomba chimstage yekurova 18 years at then age of 17 kuenda pabonde 16 years ende makashatisa kuenda bonde pane maconsequences zvinyanya nazvo ende matambudziko anorasa kuya specially nekuenda pabonde inhumbi ende besides maybe kana mwana achinge kanhumbi anobva audza kuti ngaachinoroorwa saka wakubva wanzwa content of sex but then autaconsent kuti ave responsibility neya
chiri panyaya imwe chete yezve mamiriro akaita upfumi hwenyika. Tinoona kuti denda re-COVID-19 rakakanganisa upenyu hwevanhu vakati wandei munyika. Nemaonerenyu denda iri riri kuwedzera here patinotarisa dambudziko rekurodzwa kwevanasikana?
Inini somaonero angu ndinoona COVID-19 yakawedzera pamatambudziko evanasikana zvikuru kwei takatarisa nenyaya yekurodzwa vachiri vadiki. Nekuti wakatarisisa vana vaisikira vari kuchikoro handiti. Vanacho vari kuita anongomuka otsvaira. Obika akuenda panze and 5 months down the line vanauya avane pamuviri ende munharaunda yedu tinotarisa vantu vanava ane pamuviri vanomuendesa kune munhu akamuisa pamuviri zvinova zvinokurudzira machild marriage. Also vabereki vedu isusu some of them vairarama neinformal sex saka because of COVID-19 vabereki vedu havachakwanisi kunotsungisa sezvavaiita pakuzona mabereki vakwanisa kutsvagira vana kuchechero nanyendi just because vakasina chikafu vakasina chekubata handiti. But in as much as COVID-19 tiri kuwedzera maproblems echild marriage hatifaniri kukanganwa kuti before COVID-19 yavepo zvese zvemachild marriage zvanga zviripo ende zviramba zvisiripo ende kare pabvisa zvinvesi because ende ichori nyaya yandasinganzwisisi isingatombozivikanwi nevanhu. Right now because of COVID-19 vanhu vane tanhu yakawanda yekugara ari paindaneti vakuona zvinhu zvakawanda zvavanga vasakwanisi kuona because the most of time zvakubuda paruzhinji.
Aiwa takunzwai zvakanaka muzvare Margaret Zinumwe wesangano reWALP nguva ndiyo yadyanana. Tinotenda zvikurusa nekupinda muchirongwa chedu. Muri Zimbabwe tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tosangana zvakare pachirongwa cheLivetalk The Connection nemusi wechipiri apo tichange tichiendera mberi tichitarisa zviri kusangana nevechidiki munyika. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Maikove muri Zimbabwe. Tosangana nemusi wechipiri. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvinotochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu.
Maneru akanaka vatereri tasangana zvakare muchirongwa chedu chechitendero. Ngati nzwei mubvunzo wanhasi.
Ndinoitwa Mukoma Chiropa, ndiri kuno kuSouth Africa kuLimpopo.